Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kava tereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemugovera Budzi 25-2023 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvokubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December.
Zimbabwe nhasi yobatana nedzimwe nyika. Mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwiswa nekumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence.
Kumazare dzimosva ini tina unonzwa kuti dare ringa tichipamusoro pebill ratanga tichiapplya dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vange vakasungwa nezuro vapiwa mvumo nedare yekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Varimi vefodya vakawanda votambirana nechirongwa chekuvakwa kwemadhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana kuti marasha mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rese mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwisa kumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence icho chatanga nhasi chichapera musi wa 10 zvita chinoitwa kamwe chete pagore rega rega. Dingindira regore rino rinoti investing to prevent violence against women and girls kana kuti rinokurudzira kusimbiswa kwenyaya dzekudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vapawo mashoko vachiti tose ngati batanei mukumiririra nemukutaura pamusoro pekumisa mhirizhonga yemhando ipi kana ipi kumadzimai zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu achishanda muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Helen Kadarire kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu sewao petru kubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December. Ichikurudzira vanhu vese vemuZimbabwe kuti vasaite zvemhirizhonga mudzimba kune vakadzi nevasikana. Gore rino theme yedu inoti unite, invest to prevent violence against women and girls. And theme iyo inouya panguva yakanaka chaizvo nekuti members of parliament edu ari kushedzera kuti vanodawo budget yakazvimiririra inoita nezvegender-based violence kuti inge iri operational munyika ichitarisana nenyaya yachoni. Tinoona kuti mastatistics acho anoramba achikwira enyaya dzegender-based violence.
Asi ongati tarisei kuti iyo mitemo inobata nyaya idzodzi munyika yakamira sei?
munyika mune mitemo inobata nenyaya dzemhirizhonga inova Domestic Violence Act, Sexual Offences Act neiya inonzi Trafficking in Persons Act. Asi chero hazvo mitemo iyi iripo, hapana chiri kuitika.
Imiwo sesangano zvamuri kuita ndezvipi kubatsiridza nekumira mirawo munyaya idzodzi?
Tichishanda seWalpe nemadzimai ari muparliament nevaya vari muzvinzvimbo zveutungamiriri. Vari kuti nyaya dzesexual harassment neviolence kumadzimai nemadzimai echidiki nemadzimai ari kurarama neurema ari kunyanyisa, chinova icho chinoita kuti vakadzi ava vasade kupinda munyaya dzeleadership kana matongerwo enyika.
Mochikurudzirawo zvipi kuti nyaya dzemhirizhonga iyoyi dzipere munyika?
Isusu seWalpe tinoti pa-16 days idzodzi tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu iite inonzi standalone budget inonge ichitarisa nyaya dzegender based violence kuti dzinge dzichireduswa. Bhajeti iro rinoita kubatsiro kumapurisa nekumatare edzimhosva kuita kuti nyaya dzacho dzitongwe, dzinge dzichitongwawo zvakanaka nenguva chaiyo kuitira kuti madzimai awanewo justice yavo yakanaka. Takadaro tinenge tichikumbirawo hurumende neZimbabwe Electoral Commission, mapolitical parties nemamwewo mastakeholders anoita zvedemocracy nehuman rights kuti vange vachishedzerawo nyaya dzepeace before, during and after elections. Iye zvino tinoziva kuti nyika yedu yakatarisana nemabyelection muswa 9 December, zvinenge zvichivawo munguva iyoyi ye-16 days of activism. Saka tinenge tichidawo kuti mastakeholders iwayo akwanisewo kumeka shuwa kuti unge muine runyararo munyika, especially kumaconstituents nekumaward kunenge kuchiitwa mabyelections.
Avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mushandi muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE. Muzvare Helen Kadarire vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vakange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo nezvivakwa mushure mekuratidzira kurambidzwa kukwikwidza musarudzo. Dzeutungamiri wevadzidzi weSRC vapiwa mvumo yekubvisa mari yechibatiso nedare redzimhosva kuti vatongwe vachibva kumba. Vatatu vakange vachimiririrwa namagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe naTinashe Gaswa. Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vechikoro cheUniversity of Zimbabwe panyaya iyi, asi tabatawo mutauriri wesangano rezinasu vaLifeline Guta kuti tinzwe zvizhinji.
Kumazitare dzimosva theni tichida kunonzwa kuti dare ringatichi pamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti panenge wakasungwa apa vari kuda kukondestawo pamaelections emastudents representatives pathe University of Zimbabwe apa musi wa28. So wanzwa chichemo chedu tichitarisa navo futi nemamiriro azvakaita kuti aiwa vananga vavane mukana wekuti vanorepresenta university yavo ende vachipawo vadzidzi mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzvo redhemokrasi munyika yedu.
Tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi, mava kutarisira zvipi?
Zvatava kutarisira ndezvekuti nguva inoteera ini ndeyekuti mauniversities kana tingati ava vanotitungamira kumauniversities, tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindira munyaya dzevadzidzi. Izvi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo because tichitarisa maelections emastudent representatives ndeyekuti tinoda kupa vadzidzi mukana wekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushudza zvichemo zvavo ikoko. Saka maadministrations kana iva vatungamiriro vemainstitutions ekudzidza iti haya tertiary institutions kana vachizopindira nyaya dzakadaro manje vanolimita kujanyirira vana mukunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakareketa kune rimwe divi but vachivapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka kaisu zvatikutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maissues iyaya atakatasa nawo haatingapfanhuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemaunivhesities because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonje rekuti tinofanira kunge tine dhemokrasi vanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo vadzidzi vachikwanisa sarudzo dzavo pasina kudzvanyiriro uro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi.
Ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi?
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka. Tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donje redu zvatiri kutaritira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti yedu kana panzvimbo dzatinodzidzira. Sarudzo dzedu idzo dzinenge dzichiitwa musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka bhozi donje redu rimwe chete isu sezinaso tinofamba nekuhwina and our motto is the same thing tichiti aiwa victory is certain zvingave zvingada kutikanganisa kana vakada kutirwisa but sezinaso donje redu rimwe chete tinenge tichingohwina chete bhozi chedu kumirira vadzidzi ende vadzidzi chete.
Avo vange vari mutauriri wesangano rezinasu rinomiririra vadzidzi vaLifeline Guta vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Varimi vefodya vakawanda vanotambirana nechirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma achivakwa nechizvino zvino izvo zvavanoti zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kugona kupisa fodya zvakanaka zvinoisiya yave neruvara rweyero zvinoratidza kuti haisisina mvura zvinoita kuti murimi asarasikirwe nefodya yaanenge akohwa uye zvinowedzera mari yaanotengerwa nayo fodya yake kumusika wefodya. Varimi vari kuzvikwanisa nokuda kwemhando yemadhirihora avari kuvaka mazuva ano anoomesa fodya zvakanaka asi achishandisa huni kana marasha mashoma. Varimi vakaomesa fodya yavo nekuichengetedza zvakanaka vasati vanoitengesa vanoderedza kurasikirwa nefodya yavo kubva pazvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% kusvika pazvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Murimi wefodya mudunhu remakonde kumashonaland west vasisa Chidhakwa vanoti madhirihora aya anonzi marocket barn akanaka sezvo achiita kuti vasashandise huni dzakawanda senguva yakare. Vachidhakwa vanoti nguva yakare vaishandisa zvitaki zvehuni zvitatu kupisa fodya inenge iri mudhirihora asi iye zvino vave kushandisa chitaki chimwe chete nechidimu.
Huni pari zvino tishandisa mavhisirota tava kushandisa huni shoma. Iko zvino zvitongangoti ndikazadza bhani rangu iri kudhara ndashandisa 3 makodzi kuti ndikwanise kupedza kupisa bhani asi but pari zvino tichishandisa vhisirot iri ndava kupedza 1.5 kodzi.
Vachidhakwa vanoti madhirihora vari kuvaka anoburisa mvura mufodya zvinoipa giredhi repamusoro kana yave kutengeswa.
Chinoita kuti fodya ibude zvakanaka imvura ikakwanisa kusvipa mvura yobuda nemavhenda ayo ekusora ayo ndo andabe mvura idzi ibude inyazobvisa mufodya inebva yabuda ichienda so that fodya haichasvibi yakunyazobuda kala yako yaunonga watenesa panonga watanga kurezera pemomita yako kuti ipise fodya zvakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumazoe mudunhu remasonaland central vachinache pazvakarambwa vanoti madhirihora matsva aya anopisa fodya yavo zvakanaka uye vachishandisa huni shoma zvekuti havarasikirwe nefodya yakawanda yavanenge vakohwa.
Inenge iri shoma because inochengetedza marasha iye ichifena mhepo nepazii pai pai so that marasha mazhinji haakasiri kupera mubhani kati huni hadzikasiri kupera Kuzi banga baishandiswa mepo nepanesangana zvibaya.
Mushandi mukuru weboka rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika iro rakayamura mukuvakwa kwemadzirihora anoshandisa huni shoma vaClifford Machona vanoti madzirihora aya anoderedza kushandiswa kwehuni nezvikamu makumi mashanu kana kuti 50% kubva muzana. Mutauriri werimwe sangano rinotenga fodya retimb Muzvare Telefani Moyo vanoti madzirihora matsva aya akanaka sezvo pasina hurongwa hwakati tsvikiti hwekudzoreredzera miti inenge yatemwa.
Setimb tiri kukurudzira nekudzidzisa varimi kwese kwatiri, kwese kwatinoenda tiva trainer, tichiita mafield days, tichiita maawareness campaigns, tichishanda takabatana nematobacco buying companies anova ndiwo vamacontractors, also neve maauction floors vanoona nezvekuti fodya yatengeswa.
Mutauri webazi rinoona nezvemiti munyika Reforest Commission amai Violet Makoto vanoti vanokurudzira kugadzirwa kwemadzirihora anoshandisa huni shoma sezvo zvichizoderedza kutemwa kwemiti munyika. Asi amai Makoto vanoti zvinonyanya kuzotambirika kana varimi vakawanda vakatambira chirongwa chemadzirihora aya. Hurumende iri kutarisira kuvandudza goho refodya kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million kgs gore ra2025 risati rasvika, uye kuvandudza bhizinisi refodya kusvika pamadhora ekuamerica mabhiriyoni mashanu kana kuti US$5 billion nekutengesa zvigadzirwa zvine chekuita nefodya kana kuti tobacco value added product. Chirongwa chekuvaka madzirihora ekupisira fodya ichi chinonzi chichateredza kurasikirwa nefodya kwevarimi, izvo zvichakudza gohwo ravo zvikamu makumi maviri kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuhondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Nasi Egypt yatambira vanhu vange vari muutapwa hweHamas vanosvika 14. Egypt inoti yatambira izvi sechiratidzo chakanaka pamusoro pekuwedzerwa kweurongwa hweGaza Truce hwekumbomisa hondo kwezuva rimwe kana maviri kubva kumapato ese. Mukuru wekufambiswa kwemashoko muEgypt vaDia Rashwan vachitaura nevatori venhau vati vari kuita hurukuro dzakadzama nemapato ese kuti vawirirane pamusoro pekuwedzera chibvumirano chemazuva mana, izvo zvinoreva kusunungurwa kwevamwe vasungwa muGaza uye vasungwa vePalestine vari mumajeri eIsrael. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Munei Muda Wapi vekambani yeNeo Life vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara ivo imo muno muAmerica kuTexas. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Muda Wapi, mungatitsananguro here nemabasa amuri kubata imo muno muAmerica?
Mabasa andiri kubata muno muAmerica, ndinotengesa maproducts akati wandei. Tinotengesa maproducts emumba, ehealth, emugarden. Maproducts aya ndotanga nehealth, tinotengesa anorapa cancer, anorapa sugar, anorapa zvirwere zvakawanda. akawanda ne anomudza weight ne anogenesa weight ndinomatengesa emumba ndinotengesa ekucleanisa mumba mahandy andy ekugesa mameti ekugesa midziyo yemumba akawanda zvokuti ndinotengesa futi mamwe ekugesa mafuta ekuzora asingatsvukise sekungoti ganda rinonga rakangonaka natural richirakaserera zvakanaka zvisina hutsvuku zvinhu zvisina mishonga yekuti munozvisara mako kubata zvimwe zvirwere ndiwo maproducts andinotengesa iwayo.
Makafunga sei kutanga kutengesa zvamuri kutengesa izvi uyezve zvinogadzirwa kupi?
Ndakafunga kutengesa ndiri kuAfrica ndandingori amai vaingova vanosara nevana pamba vatinoti mahousewife. Saka pandakaona kuti regai ndiite rimwe basa remaoko ringandibetsera kundipa mari ndopandakafunga zvanhu izvi. Ende maproducts edu anogadzirwa muno muAmerica ndokunaka zvaita sinzi ndava kuno ndava kumuzinga.
Pane mamwe mabasa amuri kubata here semudzimai imo muno muAmerica?
Hongu ndiri kubata eze caregiver ndobasa rimwe randinoita muno muAmerica.
Zvakakosha sei kuti mudzimai awanewo rimwe basa raanobata rinowanawo richimuunzira mari repadivi sezvamuri kuita?
Zvakakosha zvokuti nekuti haumirire chouviri chimwe sezvo mazuva ano upenyu hwakaoma mari dzatikutambira hadzikwani kuti dzibhadhare zvose zvatinoda semabills kuendesa vanavo kunze kuti vanofara kana kutozvitengera mota chaizvo mari dzatikushanda hadzikusunungure kuti uite zvaunoda panguva iyoyo saka kutengesa pakakosha.
Zvii zvamungapowo semazwi eshingiso kune mamwe madzimai akateerera angati ndingazvigonawo here zvinhu zvakaoma kudai? Zvinoda mari yakawanda here kana kuti mudzimai angatanga sei?
Izvi zvinogonekwa nemunhu wese zvake anoda kupinda mubhizinesi rino nekuti bhizinesi rino haritangwi nemari, rinotangwa neshungu dzako chete. Unogona kuzvitsvagira maclients usina kana mari ende maclients iyaya ndivo vanotokutenga vega, unongovaudza kuti mari muakaunti. Chakanaka kungogona kuzvitsvagira maclients. Maclients ndo zviri important, hazviburisi mari yako, zvinoburisa mari yeclients. Saka izvi zvinhu zvakakosha chaizvo zvekuti haumbofungi zvecapital kuti regai ndingotsvaga mari yecapital, zvinongoda ruzivo rokutsvaga maclients chete.
Pane mabasa amuri kuita aya, vanenge vachida kuziva zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanoda kundiona zvandiri kutengesa vanogona kundiwana ndiri paonline yezvo ndinotengesa. Ndinotengesera online mune muda wapi @newlife.com kana kundiona muma WhatsApp group amazuva ano aya panhamba dzinoti +214 489 8774. Vari kunze kwenyika ndiri pa +12 144 489 8774.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge mangamboinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda zvimaita zvenyu, funge Mwari akupomborerei.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinokugamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari muSouth Africa pamusoro penhau yavakati timbokurukurawo nezvayo pamusoro petsika yekubvisirana pfuma kana kubhadhara roora pamwe chete nemutemo unobata pfuma inenge yasiyiwa nemufi inganzi muchirungu estate. Mufundisi Moyo, tipei tinzwe maonero enyu kana pfungwa dzenyu pamusoro penhau yekubvisirana pfuma pakuroorana kana pakuwanana.
Panhau yekubuditsirwa roora inhau yakakosha zvikuru nokuti kana mutemo wenyika yedu wakadzika mutemo wokuti varume havamanikidzi kundobuditsa roora, vanoroora kana kunga achida kana asingadi orega. Nhau yakafana iyi nhau yakaipa zvikuru nokuti kana tiri mukati menyika hatifanisa mutemo dzakafana idzodzo mukati mewanano. Munhu anofanira kuroora munhu. Ndosaka makaona chere na Jacobo wakashandira mudzimai wako makore manomwe. Saka munhu wese anofanira kuti aroore mudzimai wake. Mutemo yakafana iyi hatikurudziri. Mutemo yekutambisa vanasikana vevanhu, mutemo yekutambisa vanhu. Ndakuudza varume vakawanda mukatevedza mutemo yakafana iyi hakuna kwamunosvika nokuti hakuna mudzimai angazokuremekedza kauti agare newe uye futi kauti aronge newe mahara nokuti vamadzimai anenge achishandavo iwo usimushandisa mahara. Saka varume vanofanira kuti vabuditsire madzimai avo roora, vandoroora madzimai avo.
Ko panhau yepfuma yasiyiwa nemufi mufundisi moyo munoti tinonzwa kuti iye zvino mutemo unoti hapana chinofanira kugoyiwa kunze kwembatya dzakachipfekwa nemufi, zvimwe zvese zvasara zvinofanira kunyoreswa namaster of high court.
Apa regai nditende nditi apa mutemo uyu wekufirizwa kwembatya kwemari pakakosha zvikuru sezvakataurwa chinzi chinotenderwa chigovaniwe kana munhu achinge afa imbatya chete, imba dzimotokari kana mari kana mapadza kana matv kana zvingawo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvigoverwe nedare. Apo panenge pakanaka kana chitoo nenzira yakaraizoti kare kana murume achinge afa vahama dzaivo yachitora dzimotokari kana dzimba madiwo vana vaisara vasina pekutangira vachidzingwa uye futi nemudzimai. Saka apo pakanaka zvikuru kachitoo nenzira yakanaka uye futi tozoti kumwe matare nemamwe magweta kwaane magweta matsotsi anogona kungotengwa achiuya nenzira yakadaro chere munhu akasiya anyora wiwo inogona zvekushandiwa. Saka apa mutemo uyu ndinotendera nawo uri raiti.
Mune zvamunopesanawo here nazvo pamutemo iwoyu?
Ini chandinopoka nacho pamutemo uyu wakaiswa mukati menyika yedu ndepekuti kana mufi akafa ane madzimai maviri kana achigara kutauni, kutauni anogona kuva akavaka musha, umwe mukadzi achigara kutauni, umwe achigara kumaruzevha. Dzimwe nguva kumaruzevha kakangova kwaimba yeraundi kurova kuti kana murume akafa anenge ane imba yemutaundi anobudirira. Kawatiwo kutauni hakuna imba anenge achiroja kugara paimba yebasa, ari kumba achigara paimba ndi anenge achibudirira. Nhau yakafana inhau isina kunaka uye futi zvenemutemo wakataurwa wokunzi zvakaita sei ndofa panapa ndine musha wangu wandinawo, mudzimai wangu oroorwa nomwe murume, kana mudzimai wangu akafa murume uyo anenge akutora musha wawakita wake, vana vanga vachawani chini. Mutemo yakafanawo mutemo usina kunaka uye futi zvepamutemo iwowo unotsikirira varume nemadzimai kunyanyanya madzimai kuti kana murume kana akava nomwe waanodaana kunze small house isingazikwani for 3 months anokwanisa kuti awanevo. Zvinhu zvinorwadza izvo kuti madzimai anenge akashanda nesimba kuti vasvika ipapo uye futi kana hazvigoni kuti zvigamuchirwe zvemuromo oga zvamunenge makaita pasina kunyongwa pasi. Tinofanira kuti tikoshese magariro edu akanaka.
Maona mukana nhasi wekupa upfungwa dzenyu zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iroro ramuri kuchema naro?
Ndinoda kukurudzira kuvarume vese nemadzimai, varume roorai madzimai enyu muchida kugara zvine runyararo. Buditsirai madzimai enyu roora, kwete kutevedza mitemo iri kuiswa munyika. Hakuna kwainokusvitsa ino kuti hakuna mudzimai anofara kugara nemurume asina kumuroora, kwete kugara nevana vevanhu kutevedza mitemo. Nokuti matsotsi angafara zvikuru kuti aiwa ndaakungochenesa madzimai nokuti ndakanzi handiroori. Zova kuti mumba momo hamuna rugare, hakuna mudzimai zvaanofara uye futi mwari avaropafadzi pakadaro nokuti anenge atinoti mapoto. Kana usina kubuditsira munhu roora anonzi mapoto iwawo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo runouya apo tinokupai chimwe chirongwa chatinotarisa zvatinozangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga, tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu svondo rinouya. Tisati tapendera regai titarise zvabuda mumitambo yenhau yenhabvu yanhasi. Yada Stars yarova Dynamos 2-1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shisham 1, ZPC Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manika Diamonds 2, Green Fuel 2, Triangle United 1. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kunanzwe usuku lweInternational Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi eZinasu abafunda eUniversity of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso sebail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemandebeleni bavikwa beyibo abalegciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe-International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Umkhankaso we-16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo, okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe-Human Rights Day. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lumkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodo Ngamahlangu, yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
16 days of activism against gender-based violence is thola sesimene sizimba kakhulukazi ngoba nango kulo mkhuhlane ukhorela ukuthi umkhuhlane ukhorela lo letha ukuhlukumezeka kakhulu ngoba ukuhlanzeka ezindlini kudinga amanzi, amanzi kawekho. So sikhangela ngokwemthetho, okwemthetho yebo nango siyabona uhulumende lokho ezama ukuthi kube le mthetho evikelayo, kodwa le mthetho ngitsho futhi ngenhliziyo ebuhlungu kakhulukazi la ngokudana ukuthi yebo kambe ukuthi uhulumende kayekeli ukuthi wona abeleke letha ama-policies angala funding anga implementwayo ngani ngoba ayize lokuba yize lewo kuba liphepha nje laphana bese kusithi laba abalutshwane abayinelisayo ukuthi bavale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda udlakela umbe udlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazana, akumelanga ibe ngefinyelela ngenxa yokuthi ungubani, kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi wona singakhuluma sibi sama amapolisa ukuthi amapolisa akatholakali lapha atholakala khona kwezinye izigaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi vele ipolisa ukuze ulithole ipolisa uyabuhambe umango omude kakhulukazi njalo ipolisa langkhona yabo ngokumele uhambe ukuthi uyelilanda cabanga nje nxa ungumama usuthe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa sesikhangela kwezindawo uthi usalanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ukuthi ayekuvikela so imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender based violence ngoba singakhohlwa khonapho ukuthi wona singaqapheli kakhulu ukuthi ngomama kuphela i-gender ingaba ngenziwa ngomama kubobaba udlakela lungaqhutshwa ngomama kubobaba udlakela nje ezindlini uphela kwalo sibona ngesimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto eze neze ngoba as long as ezomnotho zingazinzanga akula kuhlaliseka xa abantu belambile
sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyini ngakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe la kubagcini bomthetho
uhulumende kabona ithu lomlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi i-social protection and social security yabantu ananzele ukuthi lo section 51 e-constitution ukuthi right to human dignity wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha kodwa lesizotha sisithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezokuhlaliseka kuhle kasikho
unkosazana Magodo Ngamahlangu ulwela amalungelo abesifazana Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu u-Allen Marashe loTinashe Gwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe Sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kobulawayo umnumzana Chris Mfundirwa.
Hayi impela yani isikhathi ekubi sibi. Isikhathi ekubi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamasingane awuhlengitshwa lapho. Umsebenzi wethu nje siyabe sifunisa ama-students kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees e-afodeka. Ama-students afunde ngenakwesaba. Manje nxa kuyithi esibeka leyo nto kuse kuyithi njalo esibotshwayo. Ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abe ngasela that freedom la baba lokusaba ngoba babekhalele ukuthi tonight ezizabakhulula. Bese kuthiwa yithi njalo esibotshwayo akusiphatheki kuthi.
Amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo?
Ama-students lababotshiweyo abangu-8 bangikhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections. So okwenzakeleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe jikelele from Nasi, Umat University, Bindira University, Lufane State University. So sikhayela ukuthi kuma-university amaningi izinaso bekuyiyo ewinayo kuma-university lawo. So sikhayele thina sifuna ukuthi ku-SRC e-UVet kukhanya i-admin yakhona ibona ukuthi ingayekelela lezinathu layo izanjani izawina lase-UVet club. So ba-treated that basis bawe-disqualifyani ama-students wethu ukuthi bengameli kuma-elections law ngoba bebona ukuthi since izinathu liwina iZimbabwe yonke izawina njalo lase-UVet club.
Ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisi
kareti since they've been released on bail i-UVeti si-release statement sisikekwanisa ukuthi beyeme kuma-SRC elections now so see they are ready they are able to represent they are able to stand for ama-elections now
umnumzana Chris Fundirwa isiphathamandla sezinasu ekolishini le-NASTI kobulawayo Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumi lane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacelo omabili ekhokhelwa yiMelika lamanye amazwe, iHamas ibiza khulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kuthi i-Israel layo ikhulule izibotsha zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39. Kwezemaphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza iHIV kanye lomkhuhlane weAIDS olwe National AIDS Council of Zimbabwe luthi esabelweni seMathebeleleni North abesifazana abasakhulayo yibo abalenani eliphezulu labathelelwa leligciwane lula. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolu gatsha eMathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igciwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababaye ngabe bakhanga ngema.
New incidents or new cases of HIV ayenzakala ikakhulu emantombazaneni. Beyengeke ngabantu ababelezimali njalo mhlawumbe ekuziphatheni bengasiphathi kahle ikakhulu abantu abanjengabotsekitha.
Kwabesilisa uNcube uthi igcikwane le-HIV libhakhe kakhulu kwabaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu lanhlanu 35 kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu 55.
Singakuthatha ngokutheni yi-age group sebephumile ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bayahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Ifemate, it unite, prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazana behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhlaka 27 kusiya ku 30 Lwezi lapho izakhamizi zeKazungula, Chisuma, Chidobe, Matezi lesikabela ezizafundiswa khona ngegender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulwisana legcikwane leHIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sithandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Hall zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzelwa kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube nemedication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa as ama-statistics le-background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngomkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi, inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika, izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba. Kuthi imbongi abaculi labo balibazise uZulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila kaWard 23 eNkulumane koBulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesi-CC.
Kona bekungathi kunzinyana kodwa isibindi engasingingathona kubona ngimutha ngiqale ukungena okuba ngumkhokheli ongukhansila enginanzelela ukuthi bakhona kwaba bethile kuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala ngisele ukuthi ubaba nobomama sobantu abathileneyo ukuqathelangeni bokwenzeni unkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe leyo msebenzi nami ngizawubamba kube lesisekelo olukhulu kakhulu ngifuna kufunayo sibiyelele sithokozelela ukuthi kube lomuntu ongumama obamba lesinsekuthi balethiwa ukuthi sivote sasesihle babathatha aba nabo baba babili nabangeniithi mama wayeningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile esodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizibelekumelele lonke kubafunda nje lethi sodolobho wakoBulawayo ngumuntu yosindisa sibona kule mpingo enkulu ukuthi imisekelo wakhe yabe ngumuntu owesifazana ngokuseleka kwenhlansikwazinzima ukuthi sisekelani njengapho ngoba omama kwakathethi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoka angena ba ama-councillors yalaba abangene ngesilinganiso samavoti athole ngamathabo nxa sikhangene singu-12. So khonokho bekusenza sibe nesibili sokuthi nginandiletu sengimfisa kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa kodwa ngokuseleka kwenhlansa sehlulekile ukuthi
seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi? Kuyenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje.
Sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla anzime yena ukubambe ngayithi ndlela. Kwesinye isikhathi sifika sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungele ukuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezisigcwalise izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyabandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke uhloniphe laba abayibo abakuphephile bakunikalelo thuba. Bese kusehlula ukuthi uzigabanike kube lezinqumo ozithatha ukukhululekisa.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni.
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekileyo kakhulu kubala mathuba angathi malutshwana bangazange abanhlanta yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayithungilayo ekuthiwa i-Grooming Life Deposit Center from 2001 kuzizohlela ukuthi isikhathi bengisebenza layo ngiethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngihisane labadokumele abagogekileyo ukuthi sisungule ngalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakoBulawayo. Ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yokubulawa progressive residence association ngingumsekeli kwekhelimana yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi nginelise ukuthi ngikhangele uBulawayo wonke jikelele.
sengana nabakhokheli bonke abakhona eBulawayo. Kwangisondeza kakhulu ukusebenzisana nomanisipala nokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo zezihlekelo zedolobho lakoBulawayo. Yikho kunginike isibindi esokubana ngiyekuma ngithungamele iwadi.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba.
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu. Manje futhi ngiyahlaziya, ngikhangela nje inhlanganiso zonke ezizathatha isikhathi ukuthi sibone abasifazana sandla ekukhokheleni. Inhlanhla yekade esiyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 enkulumane koBulawayo, esixoxe laye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho. Oke waphatha isikhundla sika meya wedolobho lakoBulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni olutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Difa wajaphi bangodube. Sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokutshata. Umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna. Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele lonkosikazi engakhiphanga amalobolo? Into enjani le nqa ukhangela isintu sakithi?
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe bayebathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ngathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu, bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki. Ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki, noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe nesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo? Ungasitshela ukuthi ngamafitshane kubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona. Ngobe sazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlane lalo emzini wakho. Ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani, njoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa kukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke, kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle, labantwana bakhule begoqekile bendawonye, ukwenzela ukuthi le future yabantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo, abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajaphi bangodube ebesiphala uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilalo.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleslender and unity boys. Ubona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani. UNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda.
Postpiki promote amadoda, yeah. Amadoda sekhona njalo futhi ngikubile nabo dadewethu abachiyo makhaya kutshwe semsini yabo. Hey, umuntu ekhambe ekhulu lemfana.
Salibonani balaleli, salibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti album elisha elishisayo liyabuya ntambama liyabe selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo uSlender and Unity Boys elupane amagontena made komnyambambeni, yikho lapho okukhulele khona ikhehla loneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu bambukhohlwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Ye, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Stand and Unit Boys. So yiyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasisupporta ngakhona. Ama cap, jacket, t-shirt ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela waphamazwi abalandeli.
Ngihlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana. Likhokhelwe yiyo le i-single track.
Insizwa yaselupane u-Ishmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe le-Slender and Unity Boys ibehlabela-ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Yada Stars 2, Dynamos 1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shesham 1, ZP Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manica Diamonds 2, Greenfield 2, Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, Nguntungami Linkomo, Kololokwana, Kwamatukandula, Muizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.